Chokutanga ndechekuti kugadzwa kwaitwa vamunangagwa as president weZimbabwe nhasi after constitutional court yarula musi wa24 kuti ndiwo akasarudzwa. Izvinhu izvezvo hazvichinjiki, hazvikwanisi kubviswa. So toda kuti vatereri vazive izvezvo. Asi zvadaro zvinhu izvezvo zvisingabviri kubviswa, zvirizvo zvatovapo. Pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa munyaya dzepolitics dzeZimbabwe. Nezvokuita, nezvematongerwo enyika, nezvokuti munhu anosarudzwa sei. Constitutional Committee yakaitwa munangagwa ndiwo mutungamiri ende ndiwo mutungamiri sezvazviri. Asi kuti munyika menokugadzikana, menokutenderana vamunangagwa vave legitimate, havawani ruremekedzo rwakasimba nokuti dare rataura nokuti vakadzi. Vanowana ruremekedzo rwakasimba rwokuti ndimutungamiri wenyika nokuti vana vemuZimbabwe vanogadza munhu kuti aite president. Vano vachinzwa kumanyukunyuko kuti zveshuwa ndezvatakaita. Asi chokwadi chiripo ndechokuti kusarudza kwamunangagwa kwakune matambudziko akawanda anozikanwa kana naye vamunangagwa nevamwe wavo muzano kuti matirwo anoitwa sarudzo muZimbabwe haana kuchena.
Munoona remangwana renyika rakamira sei?
Remangwana renyika yedu harina kumira zvakanaka kana vamunangagwa vakasaizvininipisa, vakasanyatsokubvuma kuti ndiri kutonga hangu. Asi maitirwo akaitwa sarudzo haana kunaka. So kuti nyika inde mberi, inini chikurudziro changu vachamisa navamunangagwa vanofanira kugara pasi. Vagara pasi havafaniri kuti kwai chamisa tokupa zvakati ofisi, aiwa vanofanira kugara pasi vachamisa kuti hano munoona vamunangagwa chitongai. Asi kana tati mutonge imi, ngatichiwirirane kuti nyika yedu togadzirisa zvakati 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 zvakati, vowirirana mareforms anofanira kugadziriswa kuZimbabwe Election Commission, kubasa rinoitwa nearmy mupolitics dzenyika, kunyaya dzemedia. Vadaro vakawirirana vakanyorerana pasi, vamunangagwa vaoenda mberi vachitonga, asi zvinhu zvanyoreranwa pasi zvagadzirirwa kuti vati patinoenda kusarudzo dzinotevera hatiiti dambudziko futi resarudzo dzedu dzedzidzi dzenhema.